Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara chuti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Ndinoshamisika kuti National Prosecuting Authority vanga vachitambisira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare High Court pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasadhigaro webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. VaNcube vati kubva musi wa1/10 gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani eZESA anoti ZESA Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanzi hazvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZESA vaFullard Gwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai, vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi ZESA inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemutengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa juti asi nanhasi ari kungokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitari pedzi akabvisirwa juti asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara juti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaHiwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi, kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kana kuti maparastatals edu akaita sana ZESA hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti okay mari iyoyo yanzi ya chengetedzeka nenyaya yekuti havanozoibhadhara. kuti inozoenda kupi ndiko kwatoita dambudziko nako zvekudai pai paine masystems zeto zvekuti mari iyoyo ichazoiswa mapriorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira taizova nekufara but pari zvino asati anyatsokunzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudhauta nenyaya dzeconfidence mavari hatisati ane confidence netrust muhurumende
danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti ZESA itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuvagadzira matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatungamiri venyika vaEmerson Munangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhauko mucheto wokugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri wevotswana vamukwetsi Masisi Bohaboroni nhasi vamunangagwa vati vatungamiri vemusadhiki vanonzwanana zvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa avo vanga vakagara pedyo nemutungamiri wezambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadhiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri musadhiki pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti ishuro yavamunangaga kuita kwasha kutsvaga uta nemugate. Pane kutsvaga zvene kubva kune dzimwe nyika dziri musadiki nedziri mhiri vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Tati vatanga kunofidha vana vamanext do ako vanotanga kuudza kuti kuvako zvavari kuziva nezharawani ndofunga chatingatanga kuita tandiona chingava the best way forward ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition wongu chamisa might be a member of the opposition political party but it could be better if kune vanhu akaimbosa masanctions saka ndokuva dai tagarira pasi pachedu taita fine common ground so takamboita mazuva egovernment of national unity togara pasi pachedu togadzirisana tazodero nyambo tikasutitao nemamwe makandidzi vamana vaitibatani zvinomeka sense kuti hashuwo vari kureve their sincere.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa chezimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha refrancistown vaabio musengezi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuvakidzani vachitadza vavo.
Chinhu chokutanga ngatigadzisei kwedu kana tapedza tozoona zvikwasahwira zvikwasahwira izvi tozozviona next round apo tanga taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabhinda okomo Botswana vaSpenza Kapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakati kutengeserana kwasimba Zimbabwe inosumuka ndonyaya iri kuitika nekuti hatina kutengeserana nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika musadik neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika musadik nedziri mhiri Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambove makarasona nepanguva yovaseretse kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri mubishi rekugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaScala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
Ndoshamisika kuti National Prosecuting Authority yanga tishandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yaikoti pasina mhosva yakapara. Nekuti chatinongoziva ndechekuti varwere chinongiko munyika muno vakarwira kuti tiwane kodhero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu dzinobvumidza zvinhu vataure pfungwa dzake. VaJobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexercisa kodhero dzavo sechizvarwa chemuno muZimbabwe. Hapana mhosva yavakapara, hapana chinangwa chavanga vainacho chakashata. Saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanhu vanotongwa nedare yaikoti gore rinouya.
Vagonese, imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare. Muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunununa nezvaitika nhasi?
Chatotanga kugunununa nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo. Kune nonzi prosecution kuti motsvaga vanhu vanenge vakapara muno. Iko zvinoko vanhu vari kuita mhosva dziori munyika muno havasi kusungwa. Tine vanhu vari kupamba vanhu vanokuita vanonzi maobjections havasiri kusungwa. Asi motsvaga munhu asina mhosva yakapara dzekuti isusu vachuchisi ndo pane dambudziko. Inonzi persecution kwete prosecution hatiigona muZimbabwe. Kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa bhosi kana munhu uchinge wapara mhosva kana kuti uchifungidzirwa kuti wakapara mhosva panenge paineraramiro yokuti uendeswe kumatareti mhosva. Asi kana kwava kushungurudzwa chete kuri kuitwa vanhu vakawanda kubva kuvatungamiriri vemudc vekucivil society vekulabour vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema-chema kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika ndopatiri kuramba ipapo.
Ko, sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi?
Takurudzira kuti vanhu vese batinga neuwandu hwedu kunotsigira vaJobs kana nekuti havana mhosva yavakapara tichiratidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi vatumbudzi, asi vatori venhau vemuZimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekubudiswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhiya kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko, isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko, hurumende yanga yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yanga iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga speech yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanira kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tavagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tee tave tawana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe. Tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita. Imi munozvionawo sei izvo?
Isusu se Zimbabwe ineno journalisti tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira kwapa mashoko ako. Saka isusu zvayo kwatiri iwo seZimbabwe ineno journalisti tichishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya tave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo.
Vadongozi, tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita misangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu because nekuti papa nehumwe hurongwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuhwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyimbisa kudhara kuti mihoro yemasivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa, asi chiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa. Tingati pachirungu paya paya incapacitation, vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanha amuri kutora svondo rinouya, muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete, asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti tinenge tichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvichemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 14. Saka Apex haiziriyo inosunga, asi kutoti mapato iwayo anoafiliata kuApex Council ari 14. ndo ane zvisungo izvozvi zvatiri kutaura nezvazvo. Tirawo ndo masangano evashandi vehurumende.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyibvisa kudhara kuti mihoro yemasivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindrodusa 2% tax. Ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotandirwa nemasivil servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapruvhwe nemukuru wenyika, zviapruvhwe nevefinance, mari dzavo dziipinde muaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, hachichinhu chokuti vanhu vangada kupinda mustrichi kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudhara.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, kuungireredi remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Isu sehurumende hatiri kufanana nezviriko zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground kwavo, vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpendwa basa, zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vanhu vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Halo kola, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Tara na Luke Maruku.
Muri kupi mkoma Luke?
Luke Victoria Mjoven. Sisi vangoti kuna waru kutungamea nyika. Vango uja kutuwa gadiri sezu. Sa kure mnika. Nekuti yenezu wano wakufane ndara. Zunzache za ushe kwa mnika. Tatungo uja kanapaye naipa wano kwanza utuwa kwanza kutaurana. Ne wango wano kata ndana wama upo. Sine pati wakwanza kutaurana wawirani. Zunzimire za kanaka mnika.
Ai wa mashoko makukutu. Muno sapota o navu ere mnika. Muno sapota chikwata chipi.
Ndo sapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Mukutaura na Patrick Mradzi kwa ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwe mukoma.
Izvi zvikushema nezviri kuitika munyika.
Mhm.
Zviri kuitika munyika zviri kutinetsa maningi.
Mhm.
Tiri kukumbira isusu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswawo nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika.
Mhm.
Ndozvo zvatakatarisira isusu dai zvagoreka kuitika izvozvo.
Wedu hallo Hazel. Aiwa, tiri wadi. Tukutaura nemi muri kupi?
Ndiri kufana, ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Mazimazi, ndikakudzai mamirira kuita zvinhu mashopu mukazvisikunakisa. Mhm. Kozi maprize ari kukwira every day.
Asi ndirikunzwa kuti sister Hezo varipo panhare zvakare. Hello Hezo.
Hello sister Mazi.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyanana.
Alright, nanditi zvinhu makura zvirwira shops asanakidza. Hatiti tese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvino zvirenge zvichikwira maprice necessary kuti zvikwire, saka upenyu hwachonohwe hwakubhohwa. Ende ifenda kuti pazuva pamwe unodya lunch pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matm kana kuti maspa unogona kudya kana lunch kana $28.
Maisimboitenga mari
lunch checheyo kuti munhu anyatsodya lunch kudhara taitenga $10 kana $15. Uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachidenzera kuti tiri kuda cash ofuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uri kuone musi wesvondo, asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Bulawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United, Darlington Dodo, anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi kwepalopai. Mateams anouya ine shungu dzekuti vadawo kurarama muleague. Endi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pepaipai. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paya, kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa huremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Muteveri wemutambo wenhabvu Vashingai Makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti oti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma bhozi, Dynamos achaisi kudyika, Highlanders achaisi kudyika, iri kungohwina, saka hapanonyatsonetsa kuti upredite kuti ndepi ingangohwina bhozi. Mutambo wacho
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvawo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals, idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. HerentHouse iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United, asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentHouse Kumbi Muti Wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba rwevatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ngavauye wakawanda watipo rutsigiro, wakomana vakwanise kutamba kana ivo vasi vanodawo batsiro nekuvakurudzira kuti vatambe vachiita manyoko kuti tisurvive.
Muti Wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAF Confederation Cup ne Noadi Bowl yeku Mauritius. Mimwe mitambo ye Premier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars versus Manika Diamonds, nesvondo Yada versus Chapungu, ZPC Kariba versus Black Rhinos, Wange versus Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana.
kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumirei ku studio 7 at voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina sitandekile mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA.